kuchora kukaita prison wakasimisa zvakanyanyisisa zvakatirwa pabudget takanzwa isisiiti nyaya dzeinvestment yekuzoke nyika neinvestment ingeneral inyaya dzakakoshera nyika yezimbabwe saka president vakapatina zvakanyanyisisa panyaya dzeinvestment kuti youya sei munyika youemtrajwa sei munyika nyaya dzemaparasetals inyaya dzakakosha chaizvo nekuti maparasetals anga achidonhesera nyika pasi ari kudonhesera nyika pasi haasi kuita kuoparesa zvakanaka zvaanotarisirwa kuti anga achiita inyaya iyeyekadzi inofanira kuongororwa mapresident munyika medu nyaya dzegovernment maexpenditures ayo government expenditures yakakura ndeimwe nyaya chaizvo iri kushungurudza muzimbabwe inofanira kuti ionese igadzirise nekuti upfumi hushoma huri munyika hunenge huchidyiwa negovernment kunyanyanyanya zvakanangana nemasalaries emacivil servants nezvimwe zvakadaro
mungandipa zvinhu zvina here zvamakabata zvamunoona kuti zvinokosha pane zvakataurwa napurezident kana totarisa kune zveupfumi
nyaya dzekuti nyika itange kuinvesta ndechekutanga investment ikure munyika neproduction ndechekutanga ichocho chechipiri chekuti government ireduce maexpenditures ayo kunyanyanyanya takabatana nemareform emaparasetals ndochechipiri chechitatu takatarisana ichichi nenyaya yemitemo yeinvestment inofanira kunge ichigadziriswa kumainvestment apinde munyika ndechechitatu ichocho chechina takatarisana ichichi nenyaya yegovernment employment yekuti kune vamwe vanhu vakawanda wanda vari kungoemployiwa negovernment government inofanira kuita yatinoti rationalize kuridusa government expenditure zvinhu zvakakoshera nyika izvozvo chechina inyaya yecash problem munyika yedu yezimbabwe inofanira kugadziriswa nekuti cash problem yakanyanyisisa president vakataurayo kuti kugadzirisa cash problem nguva ino kuti yatakatarisana nayo iyi zvingadaizvo kuti zvitore danho rekutsvaga macredit facilities anobatsira panyaya yecash problem munyika panguva ino
saka zvese izvi zvinogona kuitwa pamwe chete here uye zvingatora nguva yakadini
zvese izvi zvinogona kuitika pamwe chete kundingagona kutanga nekumaparasetals maparasetals takakuri tazvitaura zvakataurwa kubva kuitapu chaika kuma1991-1992 zvaifanira kuitwa marodmap akaitwa nekudii asi apatina implementation mucheki ndozvaino government expenditure futi zveshemu zvinhu zvaitaurwa zvinozivikwa madocuments aiko neimplementation roadmap zvese zviripo asi papatina implementation saka kungoimplimenta chete zvinhu zviripo kuti zvifambe zvakanaka even kuinvestment kwatinotaura zvinhuzvainvestment climate zvinhu zvisingatori nguva yakareba kungoti zvatinotaura ichiti mapublic pronunciation atinoita semaleadership anofanira kunge ari nekutaridzai kuti tinoda investment munyika saka kucreata environment iri conducive ndochokutanga ende hazvitori nguva yakareba izvozvo kuti environment icreate asi tinoziva hedu ichiti kuti tizonoriudza maresults taotaa akaita seinvestment zvinogona kutora nguva yakareba asi vanhu chavanonyanya kuda ndechekuti zvinhu zvitange kuita muright direction kwete kuti zvinhu zvingochinja mangwana chaichaia.